Vana vakawanda vataura neStudio 7 mushure mekupiwa mvumo nemukuru wenzvimbo iyi mufundisi Ashwin Makojo vati nguva yakanaka yavanga vainayo nhasi chinogara chiri chiroto kwavari. Vana ava vati nguva dzakawanda upenyu hwavo hunotevedzera zvavanosungirwa kuita zvinosanganisira chikafu chavanofanirwa kudya mangwanani, masikati pamwe nemanheru icho chisingachinje nguva dzakawanda. Mumwe wevana ava Andrew Makochekanwa ati zuva ranhasi rakasiyana nemamwe mazuva sezvo vasingawani zvekudya zvinovakwanira mazuva ose. Makochekanwa anoti vanodya zvekudya zvakanaka kana paine munhu kana kambani inenge yapa chikafu musha unogara nherera uyu.
Saka rakangosiyana nemamwe mazuva nechikafu chacho tune kufara ngoma maredio kunde vanhu vachidya mabhisiketi madrinks zvakangosiyana siyana. Ndingatonyepa mazuva ese. Unenge utori kutodhonetwa kunenge kwaitwa zvezvinhu kuti uzozwana zvinhu zvakadai sei. Saka pashomu.
Mumwe mwana anogara pamusha wenherera uyu Love Mozuze ati afarira nyama yaadya sezvo vasingaidye nguva dzakawanda pamusha wenherera uyu. Love Mo ati vanga vajaira kudya sadza nemakabhiji kana mupunga nemachunks nguva dzakawanda.
Kudya ndokondonyanyofarira bosi nini ndowandokufarira kudya sere nyanya nyama yacho neiyo. Aiwa zvingodyiwe zvinotodyiwa pachristmas kana panew year kana paitika kana kafunction kamwe kanonakisa but kwete pese zvakona.
Mumwe musikana anogara pamusha uyu Brenda Mukono ati anofara sezvo angagarisa asati adya nyama. Brenda ati vanongodya nyama chete kana pauya vaenzi.
Achitiko chiri panapa zvinyanyo ndisadza sterengi ndionenge nekuti tanga tagaza sterengi singadyo nyama saka zvinyanyo ndisadza sterengi saka ndingotendenisa hatinyanyi zvedu asi dzimwe nguva todya kana vaenzi kana vauya.
Vamakozvo vati mamwe matambudziko avanosangana nawo anosanganisira kushaya mari yechikoro pamwe nekushaya mapepa akakwana kuti vana vapiwe magwaro ekuzvarwa sezvo vakawanda vavo vanenge vakanhongwa.
Vamwe vana vatinowana kubva kusocial welfare vanongouya vamwe vakadhambiwa zvokuti mubereki anenge asingazikani kuti ari kupi. Saka kutsvagwa kwemabirth certificate wavo we have to go through social welfare kuti vatipama court orders. Saka ifaende kuti izvo ndo dambudziko rimwe ratinova kuti vana vanenge vasina mapepa akakwana kuti vakwanise kutoreswa mabirth certificate.
Vamakozvo vati zvose zvavari kudya pazororo rekisimusi pamusha unochengeta nherera vakazvipiwa nemumwe murungu anogara kuBritain vaColin Harper vakayamurawo nekuvakisa midhuri yakawanda pamusha uyu. Musha weGood Shepherd unochengeta vana 30 nevana 22 nevaviri vari vasikana. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Arthur Chigoriwa.